aita jara muzimbabwe nema statistics dzakataka tanga paka uya rapato awe United Nations dia akapa a brief achitaura ma figures iwao 7.7 million. Now the World Food Program giving ma figures iwao that we need so much money to be able to help the Zimbabwean population from starting with half, basically half of the population. Zvinogozha zvikuru kuti titarisane nemafigures akadaro ezvinoizvi tamuna December mvura inotarisa kuti itange iri shoma zvikuru. Now who is hurt the most? It's women and children.
Ko sei muchidaro kuti vana vadiki nemadzimai ndo vanonyanya kuomerwa nezvinhu kana nzara yapfunya chisero muZimbabwe?
Because at the end of the day kana munhu womukadzi ndiye unoziva kuti mumba munomakamira sei. Inguva inogosha zvikuru ezvinoizvi we are talking about 16 days of activism against women and children. Zvinogozha.
Ko vakwegura vari kusanganawo nematambudziko akaita sei?
Zvino kana muchitarisa maprizes ari mumashopu, inini handina pension, inini ndakwegura uye mari dzacho kana kuri kuti unadzo uchenge uchienda kunotsvaka yepension haisi kuwanikwa in terms of availability and also technology chaiyo kana ikanzi ecocash or whatever form of technology is not accessible. Maprizes efuel antakutizo mutransport kana munhu achibva kumusha uchiya kutsvaga mari yake oizeni kukwira kwacho unogona kuzorara pabhenji wotadza kudzokera kumusha kwacho at the end of the day washayiwa mari unozvishandisa sei. Zvinogozhera munhu wese vari kumukira kumabasa vanosara muzimba vasina mabasa acho which is basically 90+% of our youth are unemployed. Youth graduates from university vanombotira kutengesa airtime but hazvisi kufamba. Zvinogozha vanoenda kumbare ndombotaura nawo ndopota ndichitovatumira kuti vandiudzirewo nokuti hatichakwanisi kuafforda basically in the local supermarket or stores. So vavabvunza kuti kwakukamira sei nhasi vanokudza kuti izeni vacho mafamasi kuti vabve kumafams avo vachiuya nazvo zvinhu kumbare zvinokwira everyday asi sometimes havatouyi and it's terrible.